wangu ne uronga wakati wande watanga taka katika kiungo wakatanga su wemufuro shondorino asati na ukwanisika kuti zviitike nekuti pane zvakazvivhiringidza panyaya yekupurosesa nema visa yema key members vari kunge vari panyaya iyoyo Pastor Evan Mawarire na vadzamara visa ravakazobuda ndofunga nezuro so ndo zvimwe zvinhu zvatiri kushanda nazvo kuti tikwanise kuti program ienderere mberi zvimwe zvirongwa zvatifanira kunge zvakatoitika zvanhu zvakaurirwana nazvo nemabato ari muno muuk zvakaita seChatham House Parliament House of Lords London School of Economics nakukwanisa kuti zvizoitika nokuti vakanga vachiti vada kuti vamawarire vange varipo saka takashanda navamawarire mapepa ava ari kufambiswa tinodara kuti anokwanisa kubuda nguva inotevera maorganizations wayo vatonyurira kuti kana mapepa ava aita vakasununguka kuti vatipe madhesi matsva ekuti zvinhu izvozvo zviitike.
Saka chii chikuru chamuri kutarisa kuti chinobuda muurongwa ihwohwu? Kungosangana here kana pane kuratidzira kana zvimwe zvamuri kuronga?
Chikuru chinobuda kune zvose izvi ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira neruzhinji rwenyika kuti vari kushushikana nemaitikira ari kuita zvinhu muZimbabwe. Nokudaro misangano iyoyi ichange ichitaura nezvinhu zviri kushusha muZimbabwe nekusabatwa kwakanaka kuri kuitwa vanhu muupenyu hwavo uyezve nekutambura kuri kuita vanhu.
Tinoona kuti muri kukoka vanhu kubva kuZimbabwe pamwe naPastor Mawarire vari muno muAmerica pane ino nguva. Chii chakaita kuti musarudze vanhu ivava?
Chiripo chakaita kuti chivasarudze ndechekuti ivoro takaona kuti mabasa avari kubata ari kubata ruzhinji rweZimbabwe. Saka isu sevanhu vari muno muUK takaona zvakakodzerawo kuti timbonge tiinavo kukanga wakadiki chotitaurawo neruzhinji rwese rwuri muno muUK neruzhinji rwese kuti vangatonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Ndifunga vari kuteera nyaya iyi vanoona kuti kubvira paifanira kunge pakasimudza vadzamara kusvika kunoku vatosungwa kairi and nokudaro ndo zvimwe zvinhu zviriko izvozvo zvokuti tiri kutiko ngatibatane pamwe chete mukuratidzira kuti zvinhu zvitisunungukire.
Ndeapi mamwe masangano amuri kushanda nawo paurongwa ihwohwu?
Mamwe masangano atiri kushanda nawo akati wanje tine Free Zimbabwe Now inova ndiyo iri kudhila nenyaya yekuunza mamusicians kuti vazokwanisa kuitawo that vazokwanisa kuita mutambo wavo wokuratidzira zvinhu izvozvo pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe riri muno nemamwe maorganizations mamwe achoni vari kutibatsira vari mumashure avadi kuti vakwanise kuti tinge tichivaisa pamberi asi tine maorganizations akati wandi asishanda nawo.